Mumwe ari kubviswa papurazi reWaterlake kwaZvimba ndivamunashiniti vanoti vane makore makumi matatu vari papurazi iri uye havazive kuti vachaenda kupi.
Uyu ari kuti akatora purazi ari kutodevelopa marodza ake handi nezvo achiti musha akahwina musha akatenga musha saka chingorimo vanhu varimo havazive kuti vanoenda kupi.
Vanhete vanoti vari pakati pemhuri dzinosvika chiuru dziri kumanikidzwa kubva papurazi iri. Mambo Nembire vaClemens Nembire vekumashonaland East vanoti madzimambo haapindire munyaya dzeminda sezvo riri basa rebazi rezvekurima rebandiko reLands Committee.
Asi kana paita matambudziko akanyanyisa, vana vanogona kusununguka kuenda kuna mambo chero upi kana vaita chinyunyuto cheminda. Vaenda kuna mambo, mambo anogona kuendawo kuna chea weminda padistrict, anova district devolution officer, unogadzirisa chichemo ichocho.
Mambo Chundu vaAbombasera vekwaChundu kumatonaland West vanoti vari kuita dambudziko revanhu vari kudzoka kumapurazi kwavainge vaenda vosvikozvigadza munzvimbo yavo zvisiri pamutemo zvakare.
Saka takuita dambudziko revana vakadaro manje kuti anoenda oona kanzvimbo kadiki diki kaanofungira kuti ndokanoita ogara ipapo makore maviri matatu mana orenda munda kune mumwe.
Mambo Ngezi vaPeter Pasipamire vekumashonaland West vanoti vanhu vasina pekugara vari kuwanda mudunhu mavo.
Ndakavaita kulei ndikati muri kana muri kudzimba pafamu toibatsira sei saka vekulaidzo vanhu vaita tikakwanisa kuwana nzvimbo dziri kudamburwa dziri kukurwa dziri kutanisa izvozvi oro ewo panogonange paine imwe nzvimbo inogonange yaoneko vanotsaka zvoyavoona veneizvi kuti panokwanisa kuakomodita vanhu iri topinda mukomiti.
Sadunhu Katiza Gombo vaGibson Jenami vekwaZvimba vanoti vamwe vaimboshandira vachena vakasiyiwa pamapurazi vave kudzingwawo zvowedzera matambudziko kumadzishe.
Vanhu ivava vakadzimba ndinotaura nemwana wangu adzinga vanhu hongu zviri pamutemo kuti adzise vanhu ivavo kana asingawirirani navo asi kazhinji inini ndiri kuenda kunogara pasi kwangu kusaidi nemafamazi angu ndovaonesa dambudziko ravanenge vakonzeresa kuhurumende nokuti hurumende haisisina spesi yekuramba ichipa vanhu 200 vanga vangachengetwa nachimuti.
Mutevedzeri wemukuru wemadzimambo Ishe Fortune Charumbira vaudza Studio 7 kuti madzishe anofanirwa kubatsira vari kudzingwa ava. Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti haasi munhu wese achawana munda. Vamasuka vakurudzira vanhu kuti vaite mushandira pamwe.
Ndosaka tatitora majoint venture. Kana uchigona kurima ita pano munhu paA1 wonoti iwe inini ndine asset inonzi ruzivo iwe une asset inonzi overlet ngatiite marry these two so that we move forward. So that's what we want to do.
Pasi pebumbiro remutemo renyika hurumende inosungirwa kutanga yatsvagira vanhu pekugara isati yavadzinga asi magweta anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amnesty International neHuman Rights Watch inoti izvi hazvisi kutevedzerwa. Zimbabwe yakaisawo ruoko rwayo pazvibvumirano zvemudunhu nepasi rose zvekuti isadzinge vanhu yovasiya pamhene zvinoti United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights neAfrican Charter on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nonorai Jena.